Vatenderi ava vangangosvika makumi mashanu vabva kumasangano eAnglican akapoteredza guta reMutare uye vange vachinyunyuta nekwavanoti kusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzechechi kunyanya mari yesangano. Mumwe wevange vachiratidzira nhasi ndiva Ephraim Kuzunga.
Inozivikanwa nabishop neshamwari dzavo ndeyekuti ukangoda kuita challenge kana ukaita mufungo wakasiyana nezvinofungwa nabishop unenge wakutongonzi tinokudzingai. Ukangoita zvavasingadiwo the next thing ndechekuti vanenge vakuti tinokudzingai muchechi. Saka isusu tinofunga kuti kukuchidzirana kwakadaro just recently vafundisi vedu vamwe vacho vari under threat vachityidzirwa. Mumwe mufundisi wedu ndinonzwa kuti akatopuwa threat yekuti akaramba ari pachechi yepaSt Agnes he is going to die. So that intimidation coming from a senior man in the diocese is not proper.
I threatened that he is going to die there.
Mashoko iwo akataura nabishop.
Mai dhurini kunjenjima vanoti havachadi kunzwa nezvabishop roona nekuti vakavharira vatendi chechi yeSt Agnes mumusha wechikangama Mutare.
Aki chechi ba hakusi kunamata hausu umwari hwaanahwo ba ndohwo usatanizimu hwari kuita hwokwira vanhu vakavamba chechi kare iwori mwana mudiki pazviri pajumbe kuti uteerere mitemo yechechi iyo wakasvika iri wodzinga vanhu vemuchechi imomo hwokiya make unge chechi yamai vake iwo yamai vako dhoro rakavhurika ngaavhure chechi and must go ngaabve.
Vatondera muchena vanoti vanhu vechechi vanosungirwa kubatana kubvisa chavati chikwambu chapinda muAnglican.
Yanga yatangwa pamufudzi wakanaka uku yemamwe madzimai vanhuwo ingatingwarire tinoita umwe jakazi uri kugadzira chechi yake nemari dzedu ngokuti watogadzira mitemo yaarotoraika haasiri muAnglican munhu magada ereki mutungura anhu iwo haasi maAnglicans ngavaende 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 muKristo saneta muKristo saneta.
VaJoseph Mashinga idzi warden wePast Agnes kuchikanga vanoti vapa tsamba yenyunyuto kuti zvibude pachena kuti havachina mufaro.
Petition yakanangana nekuti vanhu vasiri kugutsikana nematungamiriro ari kuita bishop wedu chechi yeAnglican muManicaland. So tauya kuti timpe zvinyunyuto zvedu zviri maererano nemismanagement yemaresources mudiocese zviri maererano nekutyikidzira nhengo dzeAnglican Diocese of Manicaland. Chechi kuti pave nechechi panofanira kunga paine vanhu. Saka bishop wedu ari kuda kuita katsika kekungodzingadzinga vanhu muchechi. Sekutaura kwandiri kuita iko zvino kune nhengo dzinokwana kuita 20. I'm not sure kuti number exact number vangani but kune dzimwe nhengo dzinokwana kuita 20 dzakatonyorerwa matsamba yekuti dzibude muchechi yeAnglican. Saka tinoona sekuti bishop vari kutora simba hatisi kuziva kuti vari kuriwana kupi simba iroro nokuti chechi yedu inotungamirwa nemutemo. Saka hatisi kuziva kuti vari kuwana kupi simba rokuti vanosvika pakudzinga vanhengo dzeAnglican muchechi yemuchechi. Pane zvinyunyuto zvakati wandei zvatumisirwa kuna bishop. Zvimwe zvacho ndizvo zvandataura. Zvimwe zvacho zviri kumaringa nekusafambiswa kwakanaka mabasa emudiocese pamwe chete nekusafambiswa zvakanaka kwemari. Saka ndo zvatauya kuti titaurire kuna bishop kuti kana zviri kunetsa dai vasudurukawo.
Studio 7 inakwanisa kubata bishop roona kuti tinzwe divi ravo asi vamutungura vati vanhu vari kutsutsumwa havazive mutemo wechechi unopa bishop masimba uye achitungamira sezvaanenge audzwa nanyadenga.
So they will never understand that. So really, but the issue, because those are idiots. You don't strike in any case. See, do you not go to court? Do you not win this judgment? Why do they go to court? They want cheap publicity. These are the laws. These are the two books in the church. Don't constrain me. You see, I know my regulations in that. Is anyone going to court and challenge these things? No one.
Kuratidzira uku kwazopera poya mapurisa audza vatendi ava kuti vachibva pamuzinda uyu sezvo vange vasvitsa zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Moyo.